Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25, 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi, vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe, uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana, asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo, votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga, hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo. Asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi. Asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Iyaya inobata mapato akasiyana-siyana, akaita seLabour, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwezi. Taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo vanoda kuti nyika ichiende kupi. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maoveterani nemayuth. Asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato echandi Labour nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndokune chaunga chevanhu kuti vanhu vapewo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenze sei muchidaro?
Nokuti kana muchinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa ivo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda. Vakaona kuti hazvi kushanda nokuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nekutora chirongwa icho chokuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifaniri kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tinenge tichigutsurura misoro tichiti hamuchanzwi. Vari kutaura zvatete zvatiri kutifunga semayuti, vari kutaura zvatinofunga selabor, vari kutaura zvatinofunga secivil society, vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu, mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT vaNelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi chichatadza kuvabatsira ndeche kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuri kuitwa maG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachindipe maserial number emaslipa makatoraya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kutivake mabhiriji nedzimwe nyika tisati avaka bhiriji pakati pedu. Hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu, hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navo Shimincube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms. Ngavatitaure kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ngatichinda kusarudzo tichiona zvodi pagroundi tataura pagroundi pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo reZANU PF.
Kuno kuti kushungurudzwa nevanhu veZANU PF vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavota registration slips. Saka vanomada A.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino. Hasati zvavapo ivo bato ravari kutungamirira vamunangagwa ndorakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo zvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvo zvakasiyana siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavoter registration slip munzvimbo dzakasiyana siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nekuti intimidation inenge yatotanga. kutanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya kuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe avo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pane makwestions mamwari mifunzo imwe yaivaifanwa kungopindura zvafanwa nyaya yekukura hundi, nyaya yemahuman rights abuses. Idzo nyaya dzavainzvenga nzvenga vaizvambarira pamufunzo panyechokunyatsoti chiko. Saka isusu vechidiki tiri kuti vaenda kutafosi vachanonyepera vanhu ikoko, endi kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuzobhenefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu. Vachawanikwa vachibatana nevamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muZANU-PF hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonga-nyonga hazvireve kuti bato reZANU-PF richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muZANU-PF.
Muzuva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chii chakaihwinisa? Hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kubhuruwa yakamboenda ko achiti musafe makavhotera ZANU. Handizi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingade ZANU. So kana muchitaura nyaya yeopposition mofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yechi yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti usiyano ripo mukati government yaEmerson Mnangagwa neyapresident Robert Mugabe ndewekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyaya dzematongero enyika in particular maelection institutions ane zvekuita nemaelections. Muri kuona kuti actually zvaakaita kurita generali kuti azoita komza weZANU-PF. Munhu uyoyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures eZANU-PF yese throughout the country. And munhu wacho iyeye anenge netainted history muviolence, electoral related violence. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida muone party whilst rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU-PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwavaMugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavaMugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo angauraya ikonomi yedu. Vava munhu avo choka kukadzira ekonomi majishanisa ushinu shinoshanisa nizimwe nyika kuti ekonomi edu yive like normal ekonomi sa shinaitwa kune zimwe nyika uyezve tinotarisa tinoona kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda but fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe uko kuDavos uko vanowana mukana wekunotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda vakuru vemakambani akawanda unova mukana watanga tisina nguva yese nokuti kubva kumasvire kwose kubva hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe
asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa svondo rapera mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaconstantino chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifaniri kusvika kuvatori venhau izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana makumi matatu nevashanu vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopfurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa 22 chikunguru na 22 nyamavhuvhu. Kunze kwekunge vamunangagwa vava nazvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga ngatitarisei Muna hariku zitaura kundi mtungu amiri wenyika plus he is a lawyer igweta rino zikama pasirose. Saka zazino ngorela ndozo kuti my election saru domo Zimbabwe zino itwa every 5 years. Saka mkuru yu hariku uda momo e Zimbabwe kuti imimi noda kuita neza matongiri wenyika garai maka gazirira kwendo kuya wakuda kutanga kana maelekti zito ita mwotu ziwa kuti aliku zetuwa mnana juli for July zoti penda kuti zitinga mpiji zime zimeta kuti maelekti zi ave kukono asa ave kuko singe za gazirizo saka apapana chino shamisa zakari varo kufao au vano pikisa o vano kubizana ne zano pizi kuti ai waze mwza zoti taka kujuma hii.
Dr. Magaisa, munoona sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rinoiri nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika vakapinda musunoonoka saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines. Azvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa 23 August nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013 saka ndopanopera 5 years. Zvisinei zvinogona hazvo kuti president vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolved. In other words parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna March zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze saka zvinogona kuita asi zvofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi munoti ine mashoko aDr Magaisa?
Aiwa ndizvo zvokava Magaisa igweta sokutoaboita kuti mutungamiri wenyika igweta saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF kumapato awo anodini anopikisa saka zviri kumunhu wese zviri kumapati ese zviri kutungamiri hwemapolitical parties akasiyana-siyana ava noda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muzimbabwe munhu woga woga anofanira kunge ane chokuita chokuwedzera kana kusubtracta so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr Magaisa, tinomudzwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months iri kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kaye kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here rakanyorwa zvakanaka here uye riri address kwayo here zvinoita kuti vazovhota zvakanaka saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vari parunhare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezvemabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo. Ndiri kuna media chandoona pana vaMnangagwa aka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nandoni zvinotova kanyika kashinja tinoda tuda new government noti ZANU-PF yati tisa kutombonzwa nezvayo wemapato anopikisa vandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi vanopikisa wacho tinoitwa zvatakaitwa 2013
tinamukoma Friday Masa vari panhare pari zvino regaitende kwavari. Hallo mukoma Friday makadiko
munofara mwanadyo ndogara mubhindura zvazvinoita nezvekuti manjira vari kuzama kuda kubuilda nyika yanga yakaonongwa na president Jim Gabe saka iwo kuona kwavo isusu tipasi pazazvazvi tinofunga kuti neushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tikuona dzazvinogona kufamba hazvo ndikufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiri wenyika wakataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafanira opposition party zvinongotanda zvinenge zvabuda ndokutora kuita mutungamiri wenyika
zita rangu ndishanda kwatakawira ndirokoma Pretoria South Africa inini handioni chakashata zvakataurwa nemutungamiri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadzirawo nyika yezimbabwe because Zimbabwe isiri Zimbabwe yatinoziva zvachose saka tatishuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chandandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatikagona kuita muzimbabwe kunze kwokutoti tinogaramba takagangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Nako kambo ndinda mubata kubva kuna Japreza tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda.